Bato rataparura isusu rinonzi Economic National Democratic Party icho kwadi. Ibato rine chinangwa chokupedza kutambura mukati meino nyika. Asi takamira takadaro tine urongwa kana kuti tine gwara rematongero ratiruda kuti tifambe naro rinonzi iro socio capitalism. Sema socio capitalist tinopa simba rokutonga nyika mumaoko eruzhinji. Sezvo tichikoshesa kuti kana mushande achinge apindwa basa asiri anozotaurira mamupinza basa zvokuita, nokuti ukangowamuka uchinzi uri president wenyika kureva kuti iwewe ka watenda kuva mushandi weruzhinji, saka unofanira kuteerera zvaanoda ivo nezvido zvavo.
Bato redu rine nhengo dzakawanda zvakadii?
Pari zvino nhengo dzatinadzo dziri kuma250 ndo nhengo dzatinadzo, asi dziri kuparticipata i120 ndo dziri zvigaro zvari kuverengeka zvatiri kuziva pari zvino, kuti chigaro chakati nechakati nechakati mukonstitution yedu.
Tinoona mamwe mapato vatigere anoumbwa akatsigirwa nechitendero, mamwe achiumbwa achitsigirwa nevashandi. Imi bato renyu rakatsigirwa nezvipi?
Isu bato redu tiri pakati pezvese, hatina watinosarura kuti titi uyu hamo matiri kana titi uyu ndiye ari matiri. Takatora vechitendero tinavo, tikatora vakuru matoti maelders tinawo, nemaorgans matatu anoti mayouth, women nemen tinawo mukati.
Bato renyu richapindawo here mubatanidzwa wemapato anopikisa?
Ndinotenda pamabata chaipo chaipo ipapo, ndandakatarisira kuti ndichaona achandibvunza, ndimi aichavo kutanga kutibvunza zuva ranhasi. Mumubatanidzwa wemapato watakatarisana nawo baba, vavanoti coordinera kana kuti coalition yemaopposition political parties, hatisi kuzopinda, takagara tarambirana nazvo kubva nechekare. Chikonzero chaita kuti tisapinda mukati mavo, asi tichirwa hondo imwe chete, ndechekuti varume vese avava masocialists, utongi hwavo nehwedu takasiyana.